Mosona akatambidzwa mari inoita iyo zvikuru zvishanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$5,000 mushure mekutora mukombe une chiremerera chikuru munhabvu yemunyika weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Mari iyi imari yakawandisa zvikuru munyika uno pachitariswa mamiriro eupfumi hwenyika. Muongorori wemutambo wenhabvu vaTinashe Muset vanoti Musona anokodzera nekutora mukombe weleague kwaakaita nechikwata chake cheFC Platinum.
Nokutora kwakaita FC Platinum championship kwauchifana kutobva player kuFC Platinum. Saka wota Musona semunhu angari outstanding ikoko kuFC Platinum ndo wakwanisa kudii kuti apuwe mukombe iwowo.
William Manondo weCapes United akatendwa nemari inoita iyo zviuru zvitatu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$3,000 mushure mekupedza ari pachinhano chechipiri. Vamuseti vanoti ndipo paanofarira kuve ari nekuti hapana chaakabuda nacho chinobatika neCapes United.
Pana William Manondo inini ndino chikwata cheCapes United asi akuti akakwanisa kuita top goal scorer tinozvipembedza sevanhu vemakepekepe. Asi kana usina kutora mikombe iri important in life haukwanisi kudi kupuhwa chimu chigaro chikuru pamutambo wemabhora uya.
Frank Makarati weDynamos ndiye akatora chinhano chechitatu ndokutambidzwa mari inoita iyo zviuru zviri nemazana mashanu zvemadhora ekuAmerica kana kuti US$2,500. Chiri kushamisa ndechekuti mutambi weHerentals Tino Penza ndiye akavhoterwa nechaunga kunzi ndiye mutambi akatamba zvinonwisa mvura mwaka uno. Asi pakasarudzwa maSoccer Stars of the Year veruzhinji vainyunyuta kuti Benza aive asingakodzeri pamberi paBlessing Majarira uyo vanotamba vese kuchikwata chimwe chete cheHerentals. Izvi zvauya panguva iyo mutambi ane mukurumbira Lionel Messi nechikwata chake cheArgentina vari kupinda munhandare neAustralia na9 manheru ano vakatarisana nekupinda makota finary emakundano e2022 World Cup ari kutambirwa kuQatar. Kunyange hazvo vasina kutanga zvakanaka nekurwa 2-1 neSaudi Arabia, Argentina yakasimudza mwando ndokurova Mexico nePoland mumitambo yakatevera. Asi zvikwata zvemuAfrica Cameroon, Ghana neTunisia zviri munzira kudzoka kumusha mushure mekuburitswa makwikwi aya. Izvo mutsigiri wenhabvu vaLamek Jacob vanoti zviri kuvarwadza.
Ndakarwadziwa kuti Ghana neCameroon dzakabuda, saka zvakandirwadza sei, saka uchongotarisirawo muroko kuti inokwanisawo kuenda pamberi.
France iyo ine mukombe uyu iri kutamba mangwana nePoland mutambo uyu iri kutarisirwa kukunda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.